Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wechipiri chikumi 25/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika. Sangano reWorld Health Organization raronga musangano wemazuva maviri muKampala, Uganda, wekutsvaga nzira dzekupedza nadzo kushungurudzwa kwevana. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro hurumende yakati vanhu vave kungobvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika, kwete mari yekunze inosanganisira dhora rekuAmerica, rand rokuSouth Africa, pula rekuBotswana nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Asi veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho iri ratorwa nehurumende. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ataura neveruzhinji muHarare akatipa nyaya iyi.
Veruzhinji vataura neStudio 7 muHarare vakaita savafaraita frenyika jiji vati danho iri richaita kuti veruzhinji vatambure.
No, mitengo iri kutokwira nokuti panika seni ikozvo zvemaservices angu akutokwira ndaakutopanwa kuti akwidza zviri kuenderana nereti iripo panguva iyoyo. Saka zvinhu zviri kutozokwira west. Iko nezviri kunzi manana chikeni inovabvisa maUS dollar nechivi zvavaita zviya, but marets avo atokwira atopamusoro, saka hapana zvazvabatsira. Saka dai tangoramba tine US pamwezi mumini izvo zvaitomboramba zvaitombeta nani.
Zvataurwa navajiji zvatsinirwa namai Elita Maunganidze, avo vanoti vari kuona veruzhinji vachizoomerwa neupenyu sezvo marema RTGS iri kuramba ichishaya simba zuva nezuva.
Kuzvitambira hatisi kuzvitambira nokuti izvo zvakaoma. Kuti tizvitambire tozvitambira sei? Iwo mabhondi achona haasi kutenga, hapana chaunohodha. Kana uchida kuhodha hauhodhi, unotoda vanotoda mahisi. Saka zvavari kutoda ikiresi zvakatotiomera.
Saka munozviona zvese yamhuri yenyu iri pazvo?
Muzhara chaimo chaimo zvoti zvino kuindisa mwana kuchikoro hanchakwanisi.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa yemuHarare vadhirobha mwoyo wati dhi, vati vacharamba vachitengesa zvinhu zvavo nemari yekunze zvisinei nedanho ratorwa nehurumende iri.
Zvokuti titengese nebhondi zvinonetsa. Manetsero azvinoita ndeyekuti zvinhu zvese zvizhinji zvatinotengesa izvi tinozviitenga kune dzimwe nyika. Tinotenga kuSouth Africa. So kuti tizokwanisa futi kuti titi zvinhu izvi tizvitengese nebhondi nebhondi noti hazvonetsa, because tozvihodha neforex. Pachazoitwa sei panhu pakaita seipapo?
Amai Neria Mutimbanyoka vanogara mumusha weMbare, avo vanotengesera mumigwagwa, vati upenyu hwavo hwavenge hwave nani kuburikidza nekushandisa mari yekunze. Vakati danho ratorwa nehurumende iri harikoshese varombo.
Zvakaoma zvekuti zvinhu zvese zvitengeswe neRTGS, because wazvitengesa nhasi neRTGS mangwana uri kunoona RTGS iye yakakwira futi.
Mumwe muzvinabhizimusi vakuda kwashedembedza, avo vane chitoro chinotengesa mbatya vati hurumende inofanira kuona kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakwanisa kupa vemabhizimusi mari yekunze kuti vagokwanisa kunohodha zvinhu kunze kwenyika, vachiti mabhizimusi mazhinji anogona kudonha sezvo zvinhu zvizhinji zviri kuhodhwa kubva kunze kwenyika.
Kana vatiwo hakusina US dollar, then the financial market has to be vibrant. Kuti ndikaenda ku financial market ndinoenda neinvoice yabva ku South Africa kuti my bank ndoda kutenga zvinhu zvangu ndipe forex. You cannot say kuti you are Mustang financial market. The financial market has to be vibrant for me to walk into the bank and say, I need $400 million US dollars. Because here are my invoices from my suppliers. Yangu, the equivalent of what I want to remove my account. It's simple.
Zvichitevera danho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika, vanochinja mari vabva vakwidzawo mutengo wemari yekunze pamusika mutema. Pataenda pamhepo, vanochinja mari pamikoto vange vave kuchinja zana remadhora ekuamerica nechiuru nemazana manomwe emaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dora reku America rinonzi raba kutengwa pamukoto nemari inosvika madora gumi nemana maRTGS pamusika mutema, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti vanhu vave kutarisirwa kushandisa maRTGS chete. Vamwe vanoti zvave kuitika munongedzo wekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere, asi vamwe vanotivo nyaya yeuori uye mitemo isina kujeka yehurumende ndiyo iri kupa kuti zvinhu zvinetse munyika. Mukuziya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mumiriri wemutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye mumiriri wechipinge South vaEnoch Porusingazi vari nhengo yeZANUPF. Totanga kunzwa kuna vaPorusingazi.
Masanctions aya tagara tiinawo kubva munoziva muna 2001, even before incident ya 1 August. Masanctions tanga tatogara taanawo, you know, through Zidera and so forth.
Todzoka kwamuriwo vaSaruaka, tichitarisa iyo nyaya yezvirango izvi, mungati ndozviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere?
Iyo nyaya ndomunga tagara taitsanangura kuti zvirango zvinotsanangurwa izvo hazviridzo zviri kudzosera nyika inei kumashure. Dambudziko renyika ino ndingariisamo zvinhu zviviri. One, tine mitemo yedu isingarambi yakataura chinhu chimwe, yatinoti inconsistent policies. Zvataurwa nhasi nehurumende nezvanoita mangwana zvinosiyana. Saka zvega izvozvo zvinoita kuti nyange vanoda kuuya nemari dzavo kuti vatibatsire kusimudza nyaya yeupfumi vanodzamara wavhiringika, nekuti hapana munhu anoda kuuya kunoisa mari yake yaasingazivi kuti mangwana mitemo yacho inofuma yakamira zvakadii. Chimwe chechipiri chinenge chiri chihombe hombe kunyaya yeuori. Munyika muno munosekererwa uori zvinokatyamadza. Hapana munhu anombotorerwa matanho ekuti aita uori. Munoyeuka imimi pakaitwa muna 2017 aitaurwa nyaya yekunzi vanhu vanga vakatenderedza mugabe vanga vaine uori vachabatwa ugoitwa zvavanoitwa. But ndiudze iwewe kuti ndeupi pane vanhu vaisungwa vachinzi ndio vari kuparadza nyika inei ane danho raakambotorerwa? Wese vakunzi havana mhosva, wese havasina mhosva. Saka nyika inei dambudziko redu guru nderekuti uori hauna zvauri kuitwa mukati menyika inei. Vanhu vanokopana mabasa paukama, izvozvizvi maitonzwa kuti sondo rapera iro vachinamasa ndo vaakuvacha webhodhi reairZimbabwe kunotungamirira ndege imwe. Zvinhu zvinotoratidza kuti hapana nyasa kutsvaga vanhu vanokwanisa kubudisa mabasa ekuti nyika ende kumberi, parongotsvagwa mukati meukama, mukati meushamwari.
Vapo Rusingazi, petai zvenyu chirongwa chedu.
Ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamende vachiramba kuti masanction hakuna. Ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muZimbabwe. Ndiudzei kuti upfumi hungakura sei kana tiine macompanies avari kutaura kuti ari kupunzika, iwo macompanies acho iwowo ari pamasanctions. Tiine mabhangi emuno akatemerwa pamasanctions. Mabhangi kana rapo hamasanction, kutaura kuti bhengi iro reiro harichakwanisi kukwereta mari kana kutransacta mari. kana zvango daro kutaura kuti any other businessman anenge achida kutransacta mari dzake nebhangi iroro ari kuzoluza mari iyoyo.
Mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vari nhengo yaMDC vaTrevor Saruaka. Manzwa zvekare kubva kumiriri wechipinge South vaInok Porosingadzi vanove nhengo yeZANU-PF. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare. Masangano anoshanda pamwe nokuvira kodzero dzevana anadzo kushungurudzwa kwevana. Musangano uyu wakarongwa nesangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization uye uri kupindwawo nevamiririri vesangano reUNICEF. Vamasimba kuchera vesangano reZimbabwe Council of Churches vari kumusangano uyu. Ngatiwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa chakakokerwa neWorld Health Organization asi chikuru chiri kutaurwa nezvacho pamazuva maviri aya ndechekupedza mhirizhonga inosangana nevana munyika dzakasiyana siyana. Ndo zvatanyanya kuvinga kunoku.
Saka imi seZimbabwe inobatwa papi panyaya dzekushungurudzwa kwevana weZimbabwe?
Nhau yekushungurudzwa kwevana tinoziva kuti inhau inoramba irimo muZimbabwe. Pane nyaya yekuti pane vana vanoroorwa vachiri vadiki, pane nyaya yekurohwa kwevana kuchikoro yatsviriridza chero muparamende chaimo chaimo. Pozoitawo imwe mhirizhonga inosangana nevana, kungava kudzimba dzavanogara kana kumakereke kwavanenge vachienda. Saka nyaya iri kuno ndeyekuti kuonesana kuti tingaita sei, tingatsvaka mazano api anoita kuti vana vasashungurudzike kana kuti mirishonga inosangana nevana inge ichipedzwa. Takatarisa nyaya dzemutemo, takatarisawo nyaya dzetsika namagariro avanhu kuti tingashandisa dzimwe nzira dzipi dzisiri dzekuitira vana mirishonga, kana dzisiri dzekushungurudza vana mukuvatsiura.
Ndedzipi dzimwe nyika dzamuri kupinda nadzo musangano uyu?
Nyika dzakati wandei. Ndasangana nevanhu vekuUganda, kune vanhu vekuKenya, kune vanhu vekuNgirande, kune vanhu vekuAmerica. Hurumende haina ari kuimiririra muchirongwa ichi, asi tsungu dzedu dzanziri dzekuti tinotora zvatakurukura tovapawo kuti tinzwe kuti vari kuona sei nyaya idzi uye kuti tingaita sei kuti dzifambire mberi, kuti iyo hurumende inge iri pamberi pazvo. Nekuti taona nhasi gurukota rezvevana kuno kuUganda vachitaura zvaari kuita nehurumende yavo. Saka zvakakosha kuti hurumende inge iriwo bandiko renyaya idzi dzekupedzwa kwemhirizhonga kana kushungurudzwa kwevana.
Saka munoona here hurumende ichigamuchira zvamunenge mabva nazvo kumusangano uyu ichizozvishandisa?
Ndinoona kuti hurumende inokwanisa kuzvigamuchira. Takatarisa kuti inewo zvirongwa zvakati wandei zvairi kuitawo zvine chekuita nevana, uye panewo vamwe vavanombotyidzana navo vanofanana nana UNICEF variko futi kuno vanokwanisa kunge vachitaura navo vachionesana zvikuru sei nenyaya idzodzo dzehumbo kana kuti statistical information muongororo dzavo dzavanenge vachiita.
Vamasimba kuchera vesangano reZimbabwe Council of Churches vari parunare kuKampala kuUganda naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yekuti hurumende yakashandisa mari inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora kutengera nhengo dzeparamende motikari itsva dzinokosha zviuru makumi matanhatu imwe chete. MuNewsday America inoudza hurumende yeZimbabwe kuti irege kuchungurudza vashandi uye kuti irege kupindira mumasangano anomiririra vashandi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Thank you. Mangwana nyaganaga studio sivira namkoma jonga kane miri vana mkoma thanunuka wane iplere audio yangu ishi vanhu vakuda kubatwa kumeso nekutorerwa mari dzavo dzinoshanda dzisingafumi dzakapera nedanho ratorwa namunangarwa namutulinyuve izvi mari dzavo varikuda kutorerwa mari dzese dzavainadzo mudzimba dzavo vachipuhwa marara mabhonda chinonzi kwanzi US harichashandi muno nemhaka yei ende kuti US harichashandi muno hazvina zvazobetsera kuti kwai mhikusa kuti mitengo isakwira kana kuti zvisaita sei zvakangofanana zvinongoramba zvakadaro nemhaka yekuti zvagara mabhondi marara haisi mari bepa hazvi zvauto zvaitwa nehurumende zvaakurwadza manje zvaakurwadza kunyange vabereki vedu nemhaka yekuti vanotozviziva kuti maus ari muvanhu vangada chitokungoti bhondi iri parara ende hapatorina mari bhondi hachizi chunhu vari kuda kutora mari dzemachembere edu nevamadzikoma edu dzavakaisa pasi pavo mapino kuti dzinde kumabhengi varegere kunyange kumabhengi kwacho hati dzidi zvoti hadzidiwi mari hadzidiwi nemhaka yekuti vanhu vanohodhepi vanotengesa vanohodha kunana South Africa kuna nani saka foreign currency obviously ndo rinenge richingototenga vasada kubira vanhu ndouori hwacho hwohwo hwaanototava vakutotanga iwa namunangarwa hwototangira kwavari ko kuda kutorera vanhu mari dzavo achiapa mapepa
makadiwa shamarire westudio seven ndonzi Godfrey Makwaza ndiri kuno kuri Soto indiroti kuzimbabwe zvamukutoitaka zvakatoipa wanamunangarwa imi munosiya vanochitambura vanhu vachishupika izvozvi nhasi makuti hanzi madhora achashandi kuva nemadhora choita sei nao alright saka imimi muti madhora achashandi ada kushandipi madhora acho hawanawo acho achamaisipi muda kumachinja reti yacho muri kuizva tiri pamari muda kuvapa mari isina basa zvinhu zvemaRTGS izvi zvamakanaunza izvi zvemaRTGS hazvina musoro kana brain izvozvo inomusita zvinhu zvakadhakwa imimi zvadaro ana munangagwa imimi madhola ngashande munyika everything zvese zvekuamerica ngazvishande toona zvinhu zvakamira sedai mutoti madhora akushanda maranzi mapula everything zvakushanda zvimwe nyika ingatodzoka pakare pekuri ranzi takushandisa zvemaRTGS zvii zvinonzi RTGS kana mwana mumwana wangu kumuzoti shandi kana mwana wangu kumuzoti itoti RTGS akatota zvinyadzi zvipane vanhu ndikatonyara sadare
makadii vashamarira revestudio 7 ini ndinoitwa Tawanda Dzimiri ndinobva kumaund darwen iko zvino ndinogara hangu ndiri mudurban tichiitawo mabasa emaoko ndiri mudurban but ndiroda kutaura panyaya iri kunyika kwedu yezimbabwe panyaya yekuchinja mari kuti tiende kuti tange kushandisa maRTGS nemabhondi ini hangu semaonero angu ndinoona kuti nyaya iyi haiite chikonzero nei nekuda kwekuti zvinhu zvese hakuna zvinhu zviri kugadzirwa mukati menyika yekwedu takatarisa mafuta shuga zvakawanda wanda zvacho zviri kubva kuno kusouth africa vanhu vachienda nazvo kuzimbabwe kunotengesa then vasvika ikoko vari kuzoitawo kuti vatengese zvinoita kuti zvivapewo profit kana zvadaro ivo vacho kana vati havachada foreign currency imo munyika medu musina maindastiri ari kunyatsorana chaizvo chaizvo tozifambisa sei plus mari yacho kumabhengi kwacho vanhu vakaenda kumabhengi havasi kupiwa forex yacho vanenge vachida saka vanozozvifambisa sei
kwazuwai mhuri yezimbabwe ndedwa inosini maurambo ndinofarawo nekupinda muchirongwawo chestudio 7 live talk ndichikutendai vakaita kuti tibatane pamhepo kudai tiri muno hedu muchoni tatambura nekushupika muno mujoni dai nyika wedu yanakavo taendawo kumusha kwedu uvo vedu we
masera sevestudio 7 ministra ndinoitwa Albert Moyo tinobva kugokwe kavioni asi kuno ndiri kucape town kustrand panyaya yemaRTGS kuti maranzi pula US yobhaniwa hei zvinhu zvinonetsa kugamuchirika asi ndazo vachiitikwa chuti remota robhariwa nemaus anenge achibve maus acho tine maRTGS tomawanepi yekubhadhira chuti vasadaro varuma vasadaro kana vatadza kutonga ngavangobvawo kupinde vamwe kune zvakuita zvakusiya zvokuita kuti sezvanana chazvezvo zvogumbura zvavanoita izvo atenda hangu
maniro akanaka kuchirongwa chestudio 7 ichokwaderedza tirikunzwa nesocial media dzekuti zimu dhora vako kuZimbabwe ero zvinotishungurudza tiri muno joni kuti ichokwadi here kana kuti kungodzikisira ikonomi yedu yemuZimbabwe zvinotishungurudza nekuti rwadza zviri kuitika muZimbabwe izvi.
Ava vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana sokunzwa kwamaita vanga vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye tinokumbirawo kuti musangomhura chete, musangoshora chete, mutiudzawo zvamunofunga kuti zvingaitwa kuti zvinhu zvitwasanuke. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaAsminu Tsige avo vanofungirwa kuti ndivo vaive mutungamiriri wechikwata chemauto chaida kupindigura hurumende mudunhu reAmhara kumaodzanyemba kweEthiopia vanonzi vapfurwa vakafa. Vanoona nezveutano vemuAmerica vakumbira vaimbo vemutambi webasketball ane mukurumbira vaDikembe Mutombo kuti abatsire mukurwisa chirwere cheEbola kunyika yake yechizvarwa yeDR Congo. Mutombo akaita mavhidhiyo nekutaura mumaredhiyo achikurudzira vagari vemunzvimbo dzine chirwere ichi kuti vazvichengete uye kuti vatsvage rubatsiro. Kubva muna Nyamavhuvhu gore rapera, Ebola muDR Congo yauraya vanhu vanoita chiuru nemazana mashanu, vamwe zviuru zviviri nemazana maviri vachirwara nacho pari zvino. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa muWashington DC ari kushora zvikuru pasocial media mushure mokupfuura nemagetsi kana kuti Tesa, chimwe chizvarwa cheZimbabwe Tapiwa Musonza, uyo anonzi akange achirwa nekubatsira vana vechidiki vakange vari kusabatwa zvakanaka nemapurisa. Amai vaTapiwa, amai Patience Musonza, vaudza Studio 7 kuti vakaona zvichiitika vanoti Tapiwa akange achiedza kubatsira asi mamwe mapurisa akange asipo pakatanga nyaya iyi akasvika vakamudonedzera pasi ndokuzomubata nemagetsi vakaenda naye. Umwe wakaona zvichiitika akatora vhidhiyo akaendesa kusangano rinorwira kuchengetedzwa nekubatwa zvakanaka nemapurisa kwevatema reBlack Lives Matter rikabva raisa vhidhiyo iyi pasocial media ikashatirisa vanhu vazhinji. Mapurisa akazosunungura Tapiwa pasina mhosva yavamupomera. Tabata mai Musonza kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Takaitika nezvekuti mwana akaenda muDC, isu togara kuMaryland. Aenda muDC achiti ari kuda kumbofamba-famba zvake. Saka kuma5-5 anga kuti akudzoka kuti akwire train, ndopaakaona pane bongo zozo mutrain, muunderground train, train yepasi. Ndokutanga kuti kuna vana vanga vane mazera anoita 13 here vachitimetsana nemapurisa. Iye akavati mabatsi wanga achiitwa vana vachona anga asina kunaka vachisungwa vana vadiki akati iye nematauro anoita akati aitaura nemapurisa achiti madiki vagarisa pasi munyatsotaura navo zvakanaka, vana havadiki havanyatsonzwisisa zvemutemo. Zviri kunzi panga patoitwa runhare kare kumapurisa chaiko headquarters kuti paitika bongozozo muunderground train. Saka pavakauya ava mapurisa vanga vafonerwa vakauya vane huturu hwakanyanyisa vasina kana kuti vambonzwa kuti zvanga zvichitauriranwa nevanhu vasara vari pasini zvii. ndo pavakanguya vanhu huturu vakati iwewe nyaya haisi yako uri kupindira munyaya usingazive ichi ndokungoita zvenharo zvinowanikwa zvichiitwa muamerica kuvanhu vechitema ndokutotora inonzi tiza iyi chinhu chinoendesa magetsi mumwiri mwemunhu choita chokushoka unobva wanzwa ichiita kuve warohwa nemheni
saka iko zvino akadii mukomana
social media ine simba ndo yazo kuti vanhu vakati atisikumboona mwana uyu achiita nhara achikahadzi kana nemapurisa kosei vari kumubata nekuseri kweruoko kudaro vachimuvhurukwisa saka iye ari nani zvakabati akazunguzwa ari kusungurikidzana zvikuru saka ndoda kutenda mukadzi akarekodha izvozvo
akaita nguva yakadini musingazive kuti ari kupi
inini ndakabva kubasa Saturday Sunday morning ndabva kubasa usiku ndarara ikoko ndikadzoka kuseni kaa vamwe sevakomana vechidiki pane kwaambofamba famba zvake ndikandakazotigaregare ndikati kune brother yacho koyo mukomana ari kupi akati mheni mama handisi kutombozivawo ndokuzotanga kuenda mumapurisa Washington DC kwakaitikira nyaya yacho ndokwatakazonzwa mapurisa vakati tombotanga kusvaga muhospitari tikasvaga muhospitari samuchaya totsvaga mumochari
saka iko zvino izvi mapurisa achine nyaya naye here
mapurisa vasisina nyayanyaya yakatongozodhokwa nyaya yachoo hapana nyaya zvekuti vakasanza excessive force neumbowo vangasarwa nevanhu vanga varipo kuti hapana chaakaita
saka iko zvino muri kudzwa sei pamusoro penyaya iyi
ndichimunzwa kupindwa nechando kuti zvinhu zvakadaiwo unonzwa zvichitaurwa kune vana vamwana kuti pazoitika inonzi police brutality muchirungu kunoko kana wazoitirwa mwana wako ndopaunoziva zvehongu kana une mwana wechikomana wechitema muno muchirungu vanoti is an endangered species imhuka inovhimwa problema ndinoona muno ndekuti mapurisa nevanhu havana relationship hakuna trust between the police necommunity
saka moita sei nenyaya iyi
pari zvino takutomupoti tiambozorora tozonzwa kumagweta pane gweta rekutibatsira kuti izvi zvinozofamba sei kubva ipapo
mai Patience Musonza vari parunare kumaryland muno muamerica nestudio 7 zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika sangano reworld health organization raronga musangano wemazuva maviri mukampala uganda wekutsvaga nzira dzokupedza nadzo kushungurudzwa kwevana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichoti mosara zvakanaka
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.